Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na nasi, uri musi wechishanu chikumi 22, 2018. Makateerera ku Studio 7, nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa na Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Masangano maviri ekunze anoisa vaongorori vesarudzo munyika yose achiti zvakakosha kuongorora mafambisirwo achaitwa sarudzo dzemuZimbabwe kubva panguva ino apo mapato ezvematongerwo enyika ari kutsvaga rutsigiro. Bazi reAfrican Union Commission rinoona nezvematongerwo enyika reAfrican Union Commission Department of Political Affairs ratumira zvipangamazano munyaya dzesarudzo kuti zvibatsire ZEC.
Handionunga zvimwe zvazvinombochinja inini. Zvakanonokwa vari kutumira fire brigade imba yaparara nemoto kudara. AU yaifanira kunge yakatanga kubatsira Zimbabwe kubva pakatanga kutaurwa nyaya yeBVR.
Tichakupai zviri kubuda kumakwikwi eFIFA World Cup kuRussia. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuye kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Masangano maviri ekunze kubva nhasi ari kuisa vaongorori vesarudzo munyika yose achiti zvakakosha kuongorora mafambisirwo achaitwa sarudzo dzemuZimbabwe kubva panguva ino apo mapato ezvematongerwo enyika ari kutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemwedzi unouya. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vari kutungamirira vaongorori vesarudzo ava vachibva kumasangano maviri ekunze anoti International Republican Institute neNational Democratic Institute Valerie Gaba vanoti masangano avo atumira vaongorori vesarudzo kumatunhu ose emunyika ayo achatanga basa kubva nhasi kusvikira sarudzo dzaitwa mwedzi unouya. Vagabha vanoti vaongorori vavo vesarudzo ndivana mazvikokota munyaya dzesarudzo vanobva muAfrica, Europe pamwe North America.
Elections are more than just voting on election day.
Sarudzo hachisi chinhu chinoitwa musi wekuvhota chete. Zvakakosha kuti vaongorori vesarudzo vaongororewo kutsvaga kunoita mapato rutsigiro pamberi pesarudzo pamwe nekuongorora zvakare gadziriro yesarudzo munyika yose.
Vagabha vati vaongorori vavo vesarudzo vachaita basa ravo vasina divi ravakarerekera sezvakatarwa pasi pemirau yeUnited Nations inobata nyaya dzekuongororwa kwesarudzo. Vatiwo vachatarisa kuti Zimbabwe ichange ichitevedzerawo zvakatarwa nemasangano akaita seAfrican Union pamwe nesangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC panyaya yemafambisirwo achaitwa sarudzo. Vavimbisa kuti zvose zvavachange vachiita mukuita basa ravo vachange vachitevedzera mitemo yemuZimbabwe. Rimwe remapato anopikisa reMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa rinoti riri kutambira nemufaro kuuya kwevaongorori vesarudzo ava pachine nguva yekuti sarudzo dziitwe mwedzi unouya. Murongi wemisangano mubato iri vaAmos Chibaya vati zvakakosha kuti vaongorori vesarudzo vaonewo kutambudzika kwavari kuita kuti hwaro hwesarudzo dzakachena hugadziriswe nehurumende pamwe nekomishoni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission.
Tinofara chose kuti vari kuzoona kufamba kusarudzo vavuya nguva yakanaka chose, asi semusangano weMDC sebato guru reMDC tiri kuti isu tiri kuda voters roll rakachena. Tiri kuda zvakare kuziva kuti maballot paper achaprindwa kupi nekuti chiri nemuriri wayo hairegi. Naizvozvo chakatanga ndichakachenjedza
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vaVivid Gwede vanoti chinhu chakakosha chaitwa nemasangano maviri aya kukurumidza kutumira vaongorori vesarudzo. VaGwede vati zvasarira hurumende kuti ione kuti sarudzo dzemwedzi unouya dzive sarudzo dzinotambirwa nepasi rose kuitira kuti Zimbabwe igokwanisa kudyidzana nedzimwe nyika sezvo vachiti vaongorori vesarudzo ndivo vanotakura mashoko akanaka kana akaipa pamusoro pemafambisirwo anenge aitwa sarudzo.
vanoongorora sarudzo vaamuno vachadzokera kunyika kwavo vachinotaura nevemabhizimisi vachinotaurawo nehurumende dzavo kuti Zimbabwe zvechokwadi yaakunge nyika yatingashanda nayo asi kuti kana sarudzo dzisina kunge dzafamba zvakanaka vachadzokera zvekare neshoko rinenge risina kunge rakamira zvakanaka vachange vachinotaura kuti kuZimbabwe aiwa zvekutaurwa zvekunzi taane new dispensation hadzisi zvechokwadi ndezvenhando nenyaya yekuti sarudzo hadzina kuitwa zvakanaka saka tinoimba kuti hurumende ichanzwisisa kuti iine basa
kuiswa kwevaongorori vesarudzo vachagara munyika kwenguva refu kwaitwa nemasangano maviri aya kunotevera kushanya kwesvondo rimwe chete kwakaita vamiriri vemasangano aya pakutanga kwemwedzi uno avo vakaburitsa mashoko ekuti Zimbabwe inofanira kugadziswa zvinhu zvakawanda zvinosanganisira kubuda pachena panyaya yekudhindwa kwegwaro revavhoti kumapato ari kukwikwidza musarudzo kuburiswa kwenhau dzisina divira dzakarerekera pamwe nekubvisa mauto anonzi nemapato anopikisa ari kuvhundutsira vagari vekumaruwa kuitira kuti sarudzo dzegore rino dzive sarudzo dzakasununguka mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vari kugara vakavimbisa kuti sarudzo dzegore rino dzichange dziri sarudzo dziri pachena ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
zvichakadaro bazi reAfrican Union Commission rinoona nezvematongerwo enyika reAfrican Union Commission Department of Political Affairs ratumirawo zvipangamazano munyaya dzesarudzo kuZimbabwe apo nyika yayo itagadziriro yesarudzo dzichaitwa musi wa30 mwedzi uno uya chikwata ichi icho chakatanga kushanda musi wa15 mwedzi uno chinonzi chichange chiri munyika kusvika musi wa8 mwedzi uno uya chichibatsira ZEC izvo zvinotevera chikumbiro cheZEC chekuti ibatsirwe mukugadzirira sarudzo mukuziya nezvenyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaFarai Maguhu
handioni unga zvine zvazvinombochinja inini zvakanonokwa vari kutumira fire brigade imba yaparara nemoto kudara AU yaifanira kunge yakatanga kubatsira Zimbabwe kubva pakatanga kutaurwa nyaya yeBVR kusvikira patasvika iko zvinezvi saka mukateerera especially statement yakataurwa na chairperson weZEC Priscilla Chigumba achitaura kuti hakuna chinhu chichamisa maelections iko zvinezvi maybe pakaitika earthquake ndiyengamisa maelections zvinopangidza kuti ZEC is done and dusted with this election hapachina chitsva chavachaita iko zvinezvi chingaite kuti sarudzo dzedu dzinzi dziri free and fair saka kuuya kwavo vanhu ava handifunge kuti pane zvavachachinja zvichaita kuti vana vemuZimbabwe vatiwo sarudzo yatoda kupinda mairi iyi ichange ichiitwa mune zvakajeka uye ichitipa the will of the people
asi panopera sarudzo idzi kunyange vamwe vachiti dzinogona kubirirwa vamwe vachiti dzinoitwa zvakachena munoona here nyika dzekunze dzichitanga kudyidzana neZimbabwe
dzakatotanga kudyidzana neZimbabwe kare ndikati inini kubva pakapindira mauto vamunangagwa vachizosvika pakuendeswa pachigaro chekutonga pasi rese rakatsigira zvakaitwa nemauto emuZimbabwe nyika dzekunze dzingave dziri dzemuAfrica kana kuti dzekumawirira chadziri kunyanya kukoshesa iko zvino muZimbabwe inyaya yestability kugadzikana kwezvinhu munyika kwete nyaya yekodzero dzevanhu kana kuti sarudzo dzaitwa mune zvakajeka haisiriyo priority yavo iko zvinezvi saka chavari kunyanya uda ndechekuti vamunangagwa vakwanise kubiridzira asi vabiridzire zvine hungwaru zvekuti hazviite kuti pave neoutcry yekuti maelections aya akazobiridzirwa nenzira yakadai yakadai saka hazvitoshamisi kuti maexperts eAfrican Union iwowavo vakatotuma kunyatsa kunokocha ZEC kuti munobiridzira muchidai 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 kuti zvisazotinetsa
nemamiriro akaita zvino aya muri chipangamazano chevanopikisa mungavaudza kuti kudi
takatanga kutovapangamazano kare kuti first and foremost vakatambisa nguva yavanga vari kuboycotta maelections vasina zvavanga vari kuita on the ground mushure me-2013 election MDC yaifanira kuramba ichiunza vanhu vayo mumastreets not only muHarare maguta ese vachiratidzira kuti tiri kuda mareforms chechipiri BVR process yakaitwa iyi opposition yakarara nezamu mumuromo haina kusvinura kuti itarise kuti vanhu vari kumboita BVRI vamburiwa nani.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vafarai maguhu vachitaura vari parunare kuBrussels na Blessing Zulu Studio 7. Vagari vemuchinoi vanoti havasi kufara neuwandu hwemapurisa ari kufamba famba akapakatira zvombo muguta nemunzvimbo dzinogara veruzhinji. Ata chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vanoti vanoona kufamba famba kwemapurisa senzira yekuchishidzira vanhu sezvo mapurisa achizivikanwa nekumbunyikidza kodzero dzevanhu zvikuru sei munguva yesarudzo. Mumwe mugari mumusha weruzhinji weColdstream vaBenjamin Muneri vanoti kufamba famba kwemapurisa izvo vanga vasingaite mucherechedzo wekuti munyika hamuna kugadzikana. Vamuneri vanoti kuwanikwa kwemapurisa panzvimbo dzose pasina zvavanenge vachiita zvine musoro idanho riri paviri rekuti kunyange vari kuchengetedza runyararo munguva ino yekutsvaka rutsigiro rwemapato nekune rumwe rutivi zvinoonekwa sekuchishidzira vagari.
Kuwanikwa kwemapurisa Rhoda kuri kuratidza kuti vange vari kuda kuchengetedza runyararo, asi nerumwe rutivi kuri kuratidza futi kuti vari kutyikidzira avo vano opposition party uye nevagari vemunharaunda imomo sezvo zvisingazowanzooneka vachigara vakawanda kudaro.
Mumwe mugari asiri kufara neuwandu hwemapurisa muguta vachamunorwa pakakavambwa vanoti maitiro akadai anoratidza kuti mapurisa ane chinangwa chaari kuzviitira chisingazivikanwe. Vachamunorwa vanoti zvekufamba famba kwemapurisa vakangobata mbuma mucherechedzo wekuti utungamiri hwava Emerson Mnangagwa hwakangofanana nehwevanhu vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avo vakabviswa pachigaro nemauto muna mbudzi gore rapera. Mapurisa ari kuonekwa achimhanya ari muzvikwata achiimba nguva dzemangwanani izvo vakawanda vanoti kuda kuchisidzira vagari nguva yesarudzo. Mutauri wemapurisa mudunhu reMashonaland and West vaClemens Mabwazara vanoti hapana chinoshamisa uye chekutya sezvo mapurisa ari kuchengetedza runyararo munguva ino yesarudzo. Asi vaMabwazara vadzambadzamba pakavabvunza kuti sei mapurisa ari kumhanya mangwanani vachiimba munzvimbo dzinogara veruzhinji. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Ata Chigoriwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Dare guru redzimosva nezuro raifanirwa kupa mutongo waro munyaya dzakaiswa pamberi pedare iri nesangano rinorwira kodzero dzevanhu reVeritas Zimbabwe iro rinoda kuti shoko rekuti Transparency ritsanangurwe. Sangano iri rinoti zvakare kudzidzisa vanhu veruzhinji pamusoro pesarudzo hakufaniri kuitwa nezeki chete. Gweta rinomirira Veritas uye vachishanda nekambani yemutetwa Nyambira Illegal Practitioners vasimba mubvuma vaudza Studio 7 kuti dare guru redzimosva rakati richapa mutongo waro svondo rinouya. Ngatinzwe hurukuru yavaita Nhatanonoka Wande Studio 7.
Nyaya yakaedzisa on behalf of Veritas. Ndi kuti zvaiki inge ichibuda pachena mumashandiro ayo uye ichishanda ichishanda muzvakajekeseka mumashandiro ayo yatingangoti yo transparent. Izvi zvinobva pakuti bumbiro remutemo renyika ino rinotaura kuti mashandiro ezeki anofanira kunga akabuda pachena. Saka nyaya yatakaendesa tsanga yakanga iri zvikumbiro zvikumbiro zvakasiyana siyana kubva kudare zvichienderana nenyaya iyoyo yekuti zvekinge yakabuda pachena zvekinge iri transparent. Takakumbira kudare kuti rideclare kuti zeki inokwanisa kungosekunda vanhu vanobva mupublic service not musecurity service because electoral act ari mhumiye kuti inge ichitora vanhu vanobva kumasecurity service. Saka section 10 electoral act iri pachena kuti vanhu vanosekundwa zvinyambi zeki vanhu vanobva vachibva mupublic service not musecurity service. Panewo zvimwe zvikumbiro zvine zvakawanda zvatakaisa pamberi pedare ndako Veritas. But zvese chingangoti zvinhu zvinotaura kunyaya yetransparency yezeki.
Ko yechipiri yacho ndeipi?
Yechipiri yatakaendesa inge iri yevoter education. Saka panyaya yevoter education pane mutemo electoral act inotaura kuti vamwe vanhu vasiri mapolitical party kana vachida kuita voter education kudzidzisa ruzhinji nyaya dzevoting vanofanira kutanga vaendesa mapepa avo nezvavarida kuita zvacho kuzeki iyo zeki izvoti nguva yayo zvayo yozoti takubvumidzai kuti muge muchidzidzisa veruzhinji about voting. Saka isusu nyaya yatakaendesa yatanga iri kuti mutemo iwowo unodiscriminata between mapolitical parties nevamwe vakazvimiririra vakaita severitas.
Vanga vari gweta uye vachishanda nekambani yemutetwa Nyambirai Legal Practitioners vasimba Mubvuma vari parunhare muHarare Nhatanonoka Wande Studio 7. Chikwata chavana mazvikokota vezvetsvakurudzo munyaya dzeutachiwana weHIV AIDS nezvirwere zvinouya nehosha iyi chinobva kuZimbabwe chiri muWashington DC kumusangano wepagore we-2018 Annual AIDS Clinical Trials Group Network Meeting. Musangano uyu wakatanga musi wa20 uye uchapera nemusi wesvondo 24 Chikumi uye unotsvaga kubatsira nenzira dzekudzivirira nekurapa nadzo vane utachiwana uhu. Ivan Zininga weStudio 7 abata umwe vari kupinda musangano uyo vaStanford Chimuti Munzeve vanoshanda necommunity advisory board yeUniversity of Zimbabwe College of Health Sciences.
Ya chandunza kuno kuAmerica musangano mukuru wepagore uri kuitwa kuno weboka rinonzi AIDS Clinical Trials Group. Iri iboka rinotarisa tsvakurudzo dzekurapwa kweutachiona weHIV nezvimwe zvirwere zviri maringe neHIV zvinofambidzana neHIV. Takauya takati wandei pana naChiremba vanova mainvestigators vatinavo pano nemapharmacists nesuwo isusu takamirira nharaunda dzemuZimbabwe. Ongororo idzi dzakakosha kumhuri yeZimbabwe nekuti ACTG kana kuti AIDS Clinical Trials Group iboka hombe muno munyika yeAmerica rinoshanda neNational Institutes of Health inova hurumende yeUnited States of America. Saka vanoita tsvakurudzo dzekutsvaga nzira dzekurapwa kweutachiona weHIV. Tikatarisa chirwere cheHIV chakanyanyowandira kwatiri isusu kuAfrica and Zimbabwe ndokwairi. Saka tinoona kuti zvirongwa zviri kuitwa zvetsvakurudzo izvi zvakakosha kunharaunda dzedu dzekuZimbabwe neAfrica yese nekuti ndiko kune dambudziko rakati tekeshe reutachiona weHIV.
Imomo tsvakurudzo dzamunenge muchiita idzi dziri kutaura kuti kudii mazuva ano patimire senyika maringe nekuwanda kweutachiona munyika.
Tsvakurudzo idzi dziri kutaura kuti pari zvino tikada kutarisa vanhu vari kurarama neHIV vari kukwegura neutachiona uyu zvasiyana nakare kuti vanhu vaiti akabatwa neHIV aibva akasira kufa. But nekuda kwemushonga yemaARV iripo vanhu vari kurarama kwenguva refu. Saka naizvozvo tiri kuona kuti vanhu vakwegura neutachiona weHIV vane mamwe matambudziko avagara vanosanganawo nekukwegura. Sekuziya kwedu munhu kana akwegura vanoita maBP, vanoita zvirwere zveshuga. Saka munhu anenge achinwa mushonga weshuga, mushonga weBP, zvekare oda kunwa maARV. Saka mamwe matambudziko atiri kuona kufambidzana nekurapwa kweutachiona weHIV.
Vanga vari va Stanford Chimuti Munzeve, vanoshanda necommunity advisory board University of Zimbabwe College of Health Sciences, vachitaura vari parunare vari muWashington DC na Evans Zininga weStudio 7.
Musangano weNorth Atlantic Treaty Organization uchangoitwa, gurukota reAmerica rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika vaJames Mattis vakati kudzivirirwa kwenyika dzeNATO chinhu chikuru nhasi namangwana. Vakatizve kugovana mutoro wokudzivirira nyika idzi kwave nani kubva muna 2014. Muna 2018, nyika sere dzakakwanisa kuwedzera mari yokubatsira kudzivirira nyika dzemubatanidzwa weNATO uye dzimwe dzichakwanisa kuita izvi gore ra-2024 risati rapera. Mukurwisana neISIS, vaMattis vakati NATO icharamba ichirwisa kuti iipedze zvokuti haizofa yakadzoka zvekare. VaMattis vakati hapana kudzokera sure nenyaya iyi uye NATO ichashanda nedzimwe nyika pasipose kutsvaka pane ISIS pasipose. Mukutsigira kurwisa ISIS uku, NATO yave kudzidzisa mauto emuIraq kuti ave nyanzvi mukurwisa uye NATO ichashanda nehurumende yeIraq kuti izvi zvibudirire. KuAfghanistan, vaMattis vakati zvinhu zviri kuramba zvichiita nani sezvo zvikwata zvese zvitanhatu zvemauto eAfghanistan zvakafararira munzvimbo dzese munyika iyi uye zvichiratidza kutsunga kukuru apo hurumende yeAfghanistan ichiratidzawo chido chemutongo wejekerere ichibatsirwa neNATO. VaMattis vakati kwemakore makumi manomwe mubatanidzwa weNATO wakatsigira kutonga kwejekerere munyika dzomubatanidzwa uyu, vachitizve vanhu veAmerica vanoramba vakazvipira kutsigira mubatanidzwa uyu uye vane tarisiro yokuti NATO icharamba ichiita basa rayo ichichengetedza runyararo pamwe chete nenyika idzi. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Makateerera kuStudio 7 tichitepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munhau dzemitambo, zvakabuda kumakwikwi eFIFA World Cup kuRussia neZuro zvakashamisa vakawanda apo shasha yenhabvu Argentina yakarohwa 3-0 neCroatia. Kukundwa kweArgentina uko kunotevera mangange akaitawo pamutambo wayo wekutanga 1-1 Iceland mumutambo wavo wemugroup D ndinodzokorora. Mune mimwe mitambo yakatambwa neZuro mugroup C, France yakarova Peru 1-0, Denmark neAustralia dzichiitawo mangange 1-1. Nigeria iri kutamba neIceland nhasi mumutambo wayo wepiri, kuchitiwo Brazil iri kusangana neCosta Rica. Mukutarisa zvakabuda neZuro uye zvichaitika nhasi mumitambo ichatambwa, tabata muongorori wenhau dzemitambo Brian Musekiwa.
Mutambo weArgentina neCroatia very zhinji I know kuti vakashamisika kuti how come Argentina the powerhouse of football yadyiwa neCroatia. But inini semunhu anoongorora mutambo hazvina mbonishamisa nekuti ndakaona Argentina ichitamba mumapreliminary games ainambozvira yambondiimpresa. Ndakaona Croatia ichitamba neNigeria, ndakaona kuti Croatia itimu iri balance zvese mumadepartments ese defense, midfield ne frontline yavo. and vanotamba zviri coordinated and vari vanhu I think vanenge vanozivana matambiro avo. As Argentina chandakaona problem yavo ndeyekuti yari maplayers atichemberei. Messi is the only player I think chiri kukwasa kuorder team, but mukaona Messi matambiro aari kuita right now mutambi anoorder Barcelona team yake yeclub and kuti vanhu vacharechere kuti aorde futi Argentina for one season andoona kunge zvakarema nemakore futi haapo, but sezvinoivo hazvo ndiri kuona this possible elimination yeArgentina ichiita kuti vakuru vakuru nemakochi eArgentina vakwanise kuita rebuild their team vachibhesa neyouth. Pagame ravo renigeria, Nigeria inenge yatamba kudzara neIceland, saka yakutongonamata kuti Nigeria ikunde Iceland kuita kuti this group or bracket ravo reopen. But sevamiriri akaita zvinhu ndakaona kuti Iceland ichitamba itimu inotamba zvokuti
totarisawo mitambo ichatambwa nhasi. Kune Brazil iri kutamba neCosta Rica, Nigeria iri kutamba neIceland, Serbia neSwitzerland. Muri kuona sei?
Kunyange hazvo Brazil isina kuchazotamba mushe mushe pafirst match yavo, ndiri kuona kunge ichichadya Costa Rica easily. Handisi kuona vachidyiwa neCosta Rica, ndiri kuona ichiwina. Then Iceland Nigeria, ndiri kuona Iceland ichiwina over Nigeria. Then Serbia neSwitzerland, ndiri kuona Switzerland ichiwina over Serbia.
Muongorori wemutambo wenhabvu Brian Musekiwa ari parunhare muGettysburg mudunhu reMaryland muno muAmerica neStudio
7. Gomera kukwira makata mwenje kubakaba umbaru menda kakata majembele zanzandiba kunudiwa haka mkata yeta chinja mpaka kunudiwa haka mkata majembele zanzandiba kunudiwa haka mkata yeta chinja mpaka kunudiwa haka mkata lagomana munoda kufara ndisore yee mafambiro edu kupiko panziko na munoda kutambani sore yee mafambiro edu kupiko higu bila mandela adichada kuna naila nininda gai simusa kuma eno jigedeka yaga jangila singeta ikabudila kumbosa yee batibani weta samari zani nyengeka ai mwana we sungusa kude kungo ninye musa Kundo ninye musa Gamba nijaesa Kusikira kwa esa Gamba nijaesa Kusikira kwa esa Angomana munoda kufara nisore Yee mafambiro edu kupiko Pazikona munoda kutamba nisore Yee mafambiro edu kupiko Sanduza kisi Nguma inori ya kwezi Sim time on for me Sufari na pese pese Nungu yamkwimbi Yura masimu tindi Simu saima ukomisa Fari na pese pese Majembele zanzandiba Kunudiwa haka mkaka Yeta chinja mpaka Kunudiwa haka mkaka Majembele zanzandiba Kunudiwa haka mkaka Yeta chinja mpaka Kunudiwa haka mkaka Wagomana munoda kufara nisore Yee mafambiro edu
Nako kambo ndinda mbata kubva kuna Ja Praiser tabatashwa kumagumo echirongwa chedu sezvongo yedu yapera rigaiti tarise musoro wenhau zvakare. Masangano maviri ekunze anoisa vaongorori vesarudzo munyika yose achiti zvakakosha kuongorora mafambisirwo achaitwa sarudzo dzemuZimbabwe kubva panguva ino apo mapato ezvematengerwo enyika ari kutsvaga rutsigiro. Bazi reAfrican Union Commission rinoona nezvematongerwo enyika muAfrican Union Commission Department of Political Affairs ratumira zvipangamazano munyaya dzesarudzo kuti zvibatsire ZEC. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange minisi zvakare manera anhasi apo tichakupai dzimwe nhau na 7 PM. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndokusiyamina Chris Gande.